manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 30 2025 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi matanhatu nevanomwe vanonzi vakafa mushure mekubonderana kwendege nechikopokopo chemauto muAmerica nezuro manheru. Zimbabwe yogadzirira musangano wechimbi-chimbi weSADC wakanangana nekuzeya nyaya yehondo iri kuDRC kunyangwe vatungamiri vashoma vari kuratidza kuzvipira kuuya kumusangano uyu. VaJobScaler voendesa vakazembe-kazembe nevamwe kumatare vachipapomera mhosva yekuvashungurudza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika makumi matanhatu nevanomwe 67 vari kunzi vakashaya nezuro manheru mushure mekunge ndege yeAmerican Airlines yadhumana nechikopokopo chemauto pedyo nenhandare yeRonald Reagan National Airport pedyo neguta reWashington DC. Pari zvino pari kunzi pane mitumbi inodarika makumi matatu yawanikwa. Ndege iyi yaibva kudunhu reKansas yakatakurawo vamwe vanoita zvemutambo wefigure skating vemuAmerica pamwe nevamwe vekuRussia. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vataurawo nevatori venhau vakati vari kushushikana zvikuru netsaona iyi iyo vati ingadai isina kuitika vachiti pane vanhu vakatadza basa. Mugozeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mwe mugari wemuguta reWashington DC uye ari chizvarwa cheZimbabwe vaCalvin Manduna.
Ndikati ndabatikanwa, zvinhu zvabata vanhu vakawanda muno muDC nemuAmerica nekuti tanga tajaira kuti kufamba nendege muAmerica zvinhu zviri safe. Zvinhu zvatisingambofungiri kuti pane chiitiko chakadai chinoitika. Vanhu vakawanda vabatika neniwo wacho. West kuti kuri kunzi hapana awanikwa ari mupenyu so far sekunzwa kwandaita, saka zvinhu zvinorwadza sere.
Tinoona kuti zviri kunzi ndege iyi yawanikwa iyo ichiwanikwa ichidhumana neimwe ndege yemauto vanga vari pazvidzidzo. Imi munoona zvigadzirika sei izvi?
Pasati paitika iyo njodzi, pane bhesi remauto riri mudhuze neairport iyoyo. Saka unoona kazhinji kana wakatarisa ndege dzechiuto dzichifamba dzichipfuura, dzimwe dzacho dzinosiya ekuru wenyika, pamwe vanofanira kutsvaga dzimwe nzira dzavanofamba nadzo dzisingapesani nendege macommercial aircraft aya, nekuti kuisa vanhu vari kutraina neairport iyi iri busy zvisingaiti airport yacho iyoyo. Ndioni chiri chinhu chakanaka. I think vanofanira kufunga patsva mauto vanoita training yavo kwakasiyana zviri kupedyo neairport yecommercial.
Mungaziva here kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvingadai zvanga zviri mundege here?
Ipapa handiziva, handisati ndanzwa kudaro. Ndakangonzwa kuti kwaive nevanhu vekuRussia nevamwewo nevamwe vana vechidiki, asi kuti kwamune zvizvarwa zveZimbabwe handisati ndanzwa.
Tombotarisa semugari weWashington DC, vanhu vakawanda vari kutambira sei zvaitika izvi, uyezve iyo nhandare yeRegan pari zvino yakavhurwa here?
Vanga vachiti Regan vachavhura nhasi makuseni kuma11. Vanhu vemuno muDC vabatikana sekutaura kwandaita, nekuti it's over almost 10 years pasati paitika accident yendege pakafiwa zvekudai. Saka kuti pave vanhu, it's a lot of people, zvavhundudza vanhu vakawanda kuti tarisai nyaya dzesafety kundege uko ende zvauya nguva futi hurumende sekuzvakwa munoita vanga vatitarisa kuti vanhu vadzingwe mabasa chichi saka vanhu vakuti zvoo zvimwe zvatiri kutarisa kuti musangoda kukanganisa mabasa kumaagency ehurumende anoitira zvesafety maservices avanopa kuvanhu akadai hazidi kudisturbwa nekuti teda kuti kamaaccident akadai not only kundege but clean up yacho yaitwa after kuyakuzotsvaga vanhu masurvivors we need vanhu vari mumabasa vachiita mabasa akakosha ya
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe chinogara muguta rewashington dc vacalvin manduna vachitaura namavelas muchanganyauye westudio 7 vari muno muwashington dc Musangano wechimbi chimbi weSADC Extraordinary Summit wange uchifanira kuitwa muHarare nhasi wave kuzoitwa mangwana. Musangano uyu wakatinangana nekuzeya nyaya yehondo iri muDRC. Munyori mukuru weSADC vaElias Magosi vatopinda munyika nhasi vakaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi vane ruzivo nezviri kuitika mubazi rezveku tikidzana nedzimwe nyika vanoti vatungamiri veSADC vakawanda havasati varatidza kuzvipira kuti varikuda kuya kuZimbabwe kuzopinda mumusangano uwu. Ukuwo mutungamiri wenyika yeRwanda neSouth Africa varikukandira nawo makobvu nematete nezvenyaya iyi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa varikupomera mhosva Rwanda yekutsigira chikwata cheM23 icho chakauraya mauto eSouth Africa 13 ari muGoma muDRC. Rwanda iri kuramba kuti ine mauto munyika iyi uye mutungamiri wenyika iyi Paul Kagame vakati vaRamaphosa varikutaura mashoko ekunyepa. Mukuzeya nezvenyaya yehondo iri muDRC tabata muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona SADC ichikwanisa kugadzirisa dambudziko iri here.
Handione kusangano uyu uchikwanisa kugadzirisa matambudziko ari muDRC nekuda kwekuti iwo mapoka ari kurwisana haasi kunzwanana uye havasati vagona kugara pasi vachiisa pfungwa dzavo pamwe chete kuti vanzwanane vagone kuti hondo iriko imiri.
Takaonawo iyo SADC ichiti haisi kuzodududza pakubatsira DRC kunyangwe South Africa yanga yarasikirwa nemauto pamwe chete neMalawi. SADC ingakwanisa here kuita zvehondo kugadzirisa nyaya iyi kana kuti panenge pachida kutaurirana?
Pari kutoda kutaurirana. Dambudziko reDRC harina kutanga nezuro, rine makore akawanda ririko, iyo SADC iripo zvakare. Saka changachimisa kuti igone kuunza mhinduro kana kuti yanano pakati pemapato nenyika dziri kurwisana chii.
Munoonawo sei nyaya yekukandirana makobvu nematete kwavaRamaphosa navaKagame?
Hazvibudi zvakanaka nekuti tinoziva kuti vaRamaphosa navaKagame ndo vamwe vatungamiri vane chimiro muAfrica. Panonzi Africa vaKagame vakataura vanoteererwa. Panonzi Africa vaRamaphosa vakataura vanoteererwa. Saka kurwisana kwavari kuita uku nemashoko hachisi chinhu chino Africa riri pakanaka nekuti zvinotorwa zvabudisa nyaya inogara ichitaurwa yekuti Africa pachayo haina kubatana.
VeAfrican Union neUnited Nations vangakwanisa here kugadzirisa dambudziko iri?
Hazvisi kuratidza sekuti mapoka maviri aya angagoni kugadzirisa dambudziko iri. VaZulu ndinodaro nekuti dambudziko iri rine nguva ririko ende hakuna akanyatsoratidza kuti anogona. Takamboona nhaurirano dzaida kuitwa kuAngola kuRwanda hadzina kuzvinyatsobuda zvakanaka. Takaona futi nhaurirano dzanga dzichida kutungamirwa navaRuto vekuKenya hapana futi chadzichabuda. United Nations hongu inongotaura mashoko, AU inotaurawo mashoko ayo asi chokwadi chaicho chaicho ndechekuti havasi kugona kuita zvinoita kuti gakava iri. Rike.
Muzvina fundo Rike Mukonza vanodzidzisa Pasquani University of Technology vanga vachitaura vari parunare vari ku South Africa.
The Voice of America.
Vanorwira kodzero dzevanhu munyika Muzvare naMatai Kwekweza vesangano reWe Lead Trust uye mutungamiri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vapiwa mubairo nemuzinda weAmerica weAmbassadors Human Rights Defender Award nekusadududza kwavo pakurwira kodzero dzevanhu munyika. Vaviri ava vanogarawo vachisungwa nekumbunyikidzwa vachipomerwa mhosva dzakasiyana siyana. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaudza bepanhau reBusiness Times kuti hurumende inogona kuzogumisira yatengesa mimwe midziyo inosanganisira makambani ayo nekuti iri kutatarika kubhadhara chikwereti chayo chenyika chemunyika nekunze icho chasvika mabhiriyoni makumi maviri nerimwe kana kuti 21 billion. Asi izvi zviri kushorwa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinosanganisirawo muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology. Tabata muzvinafundo Mugano kuti tinzwe zvizere.
Hurumende yeZANU-PF yanga yamukana wekuita reduce the debt simply by not acquiring new debt. Nzira iri nyore kuti tipedze dambudziko rezvikwereti. Kumira kuwedzera chikwereti kuita kuti chitakatora kudhara tifambidzane nacho tichibhadhara ichocho apa ufumi wenyika unenge wachiwedzera saka capacity yedu yekubhadhara inobva yawedzera. 2018 pavakapinda yavanoti new dispensation veZANU-PF government national debt yedu yanga iri around $10 billion zvikwereti zvenyika zvinosangisa zvemuZimbabwe nezvekunze. Izvi zvokutaura kuno kuti according to my figures last year chikwereti chedu chiri pa 21 billion asi mafigures a 2024 asati abuda. Ini ndiri kutarisa kuti mafigures a 2024 achasvika pa 3 billion kuwedzera pane ye last year 2023 billion. Zvoreva kuti tichanzwa report kuti chikwereti chava pa $24 billion.
Ko zvekutengesa mudziyo zvaakuitwa izvi munozviona sei?
Izvi zvekutengesa maassets izvi haisiri nzira yakanaka nekuti isusu tinoziva hurumende mune uori hwakawanda zvekuti tinopedzisira tatengeserwa maassets ese atinawo tosara tava varombo. Saka toti uku tine chikwereti uku maassets aridi hatichina afi akakwana maassets acho nekuti vane tsika yekuita undervaluation yemaassets. Tikaona nyika dziri kubudirira dziri kufamba zvakanaka padevelopment yeupfumi hwenyika sechina mastate owned enterprises anocontributor 60% yeekonomi. Saka zviri kureva kuti nyika inei kuti itoenda mberi tinofanira kutosimudzira pundutso kubudirira kwemakambani ehurumende. Zvino taakuda kutengesa mapadza manje tinozorima tinozorima nei?
Ko zvinombotaurwa nevamwe muhurumende umu kuti vakutadza kubhadhara zvikwereti nekuti nyika dzakaita sana America dzavanoti dzakavatembera zvirango hadzisi kuvabatsira kuti vakanganirwewo zvikwereti zvacho muzvinafundo.
Zvirango zvakabviswa, hapana zvirango zvichiripo. Chechituri chekuti chirango chikuru chitakatozvipa ecorruption. Gore roga roga tiri kuwesta mari yosvika $3 billion yekuti dai tisingai westi teisvikisa pasaidi tichibhadhara zvikwereti takapedza chikwereti kudhara.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Vatereri echino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana mchida kubatana nesu padande mtande re WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motswaga pakanzi VOA show na motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divi razakari rekera. Vaimbova miriwe zengeza West mdare paramende uye wave sachigaro we Sanganore National Democratic Working Group va Job Scala vakaendesa kumatare vachipomera mhosva vanhu vakavasungisa kuti vavaripe. Vanhu ava vanonzi vatotanga kupiwa masamanisi nezvikonzi zvedare. Vaskala vakaendesa kumatare gurukota arinona nezvekudzivirwa kwemukati menyika vakazembeka zembe mukuru wemapurisa Commissioner General Steven Mutamba, Major Street Feresu Chakanyuka, munyori mukuru bazi rezvemari va George Guvamatanga nevamwe. Vaskala vanoti varikuda mamirioni gumi nemaviri kana kuti 12 million US dollars yekuti varipwe kushungurudzwa kwavakaitwa apo vakagariswa mujeri kwemazuva anodarika mazana mashanu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvenyaya iyi.
Nyaya iyi kubva panakangochenurwa namatare takatanga kufambisa mapepa okuzivisa hurumende kuti makani mbunyikidza ndisina mhosva yandakapara. Saka ndinoda kuti mundibhadhare upenyu hwangu hwamakatambisa nokundiumburudza serombe mutorongo renyu pamakanga makandisunga namacheru, pamakanga muchindishungurudza muchindirambidza kuti hama dzangu dzizondiona, muchindishungurudza kuti kana chokudya chaiko chaiko ndisapiwa. Saka taitsera kumatare edzimhosva okuti nyaya iyi inotongwa mumatare edzimhosva.
Muruda kuripwa Maria.
Isi atakaisa iko zvino mamirioni gumi namaviri, 12 million dollars yema lawsuits atakaita against hurumende yeZimbabwe.
Ko zvikasabudirira kumatare ekuZimbabwe muchaita sei?
Kana matare omuno muZimbabwe akaramba kunipa justice, mutemo unotendera kuti kana inda kuno mutemo wepasi rezvonanzi international law unokutendera kuti iwe kana washaiwa justice munyika mako, washaiwa remedy munyika mako, waexhausta mainternal remedies ose, saka tatanga kuenda kumatare omuno tisaita zvitora kuzviendesa kumatare makuru epasino rese. Inyaya yanicharwa segumba unosvika kumatare ese okupedzisira ari pasi pano anotaura nenyaya dzekodzero dzavanhu. Saka isi nyaya yekumbototamba nayo yoyi nokuti ndakarwadziswa zvisati zvakamboonekwa nomwe munhu munyika munomu. Saka ndicharwa semvumba.
Ndiani chaizvo amuri kuendesa kumatare apa?
Mutemo womunyika muno unokudza kundevapi vanhu vaunoendesa kumatare paunenge wakareserwa pika. Saka mutemo wedu isisu unotaurira kuti vakandisunga vachizoreva kuti handina mhosva uye havana umbovo nokuti pavakaya mudare vanyadzisa, mukaverenga marekodhi acho okudare munosvoda kundiozvinhuhere zvakashungurudzirwa murume uyu zvokunge munhu akanga auraya munhu. Saka tinosungisa avo vakakusunga usina mhosva, avo vakanga vachichuchisa nyaya yakanga vachiziva kuti nyaya iyi haina umbovo, asi vakaramba vachingokuzvuzvurudza nokushungurudza nokunyima mari yechibatiso inonzi bhero ndichisamba ndiri mutrongo. Saka ava vese ava ndo vatasuwa kuenda navo kumatare.
Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala. Taedza kubatawo vakazembe vaGuvamatanga nevamwe asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi mutauriri wemapurisa Commissioner Ponyati vakamboudza Studio 7 kuti vanhu vanenge vasina kugutsikana nekubatwa kwavanenge vaitwa nemapurisa vakasununguka kuenda kumatare kana kuenda kumukuru wemapurisa. Vaskala vanga vachitaura vari kuchitungwiza.
Direct from Washington, the voice of America.
Kubva zvabuda pachena zvimwe zvikwata zvevakarwa hondo yerusununguko pamwe nevamwe muzanu PF nevemapato anopikisa vachiramba kuti bumbere remitemo revandudzwe kuitira kupa mukana kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa wekuti varambe vari panyanga kusvika muna 2030. Vari kurwisa kuti vaMnangagwa varambe vachitonga, vari kutowedzera kurudziro iyi vachipikisa kuti vacharamba vachitonga kusvika vapedza zvirongwa zvebudiriro zvavanoti vakatanga. Vari kuzviramba vari kuti vaMnangagwa vari kuregedza uori uchiitika pamberi pavo, uye vari kutiwo vose vari kuda kuti mutungamiri wenyika arambe ari pachigaro ndivo vari kuwana chouviri kubva kunyaya dzeuori. Mugozi anezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nengo dzebato reZANU PF vaDavid Masomere, avanozivikanwa nerekuti DJ Masomere, avo vari kutsigira kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga, pamwe navaMalcolm Michaels, avo vari kuti vaMnangagwa vanofanira kuchisiyirawo vaConstantino Chiwenga Chimuti. Jonga atanga nekubvunza vaMasomere zviri kuita kuti vati vaMnangagwa vanofanira kuramba vachitonga.
Itisa nyika yose ichida, nyika yose kunorofa ari kuda 2030. Kuna kumbawani kwa laviri vatapu zvekune demokrasi hazvirambi zvizvo kuti isusu vazhinji zviri kuti 2030 nekuti vaMnangagwa vagona kugona kwacho kwanyanyisa zvinodadisa. Kana inyaya yekugona vanhu vari kukumbira kuchevhura mberi kuti manyanza kugona zvamati nemunopfupi ndaguma papa
regai tinzwe kuna mukoma Michaels. Mukoma Masomera vari kutaiwa inyika yese iri kukurudzira vaMnangagwa
kutanga irindauramba kuti nyika yese ipi ndozvinzoro chizvarwa chemuZimbabwe baramisira nazvo. End number 2, nyika yedu iyo imbori nevanhu vangani zvekuti narrow down a vision or capacity ye individual kuti ndiye angabva apedza spirit zvekuti vanhu vese they become mazvumi azvichaiz development is concerned zvose vakavanikwavano zvinhu hazvidaro. Vari kutotonga izvizvi anova mutungamiriri wedu vaMnangagwa watinoda sendi vakatotungamirira vachitoperawo kubva uno imomo end hataigona kuti ane chakanaka chaamboita saka hafaniri kubva hazvidaro because politics thrives on continuity tinotandigana Chimuti. And language here kana kuti vaMnangagwa naachionge chinhuwani sei tichizonoti uyu ndaramba achienda uyu ndatangane nezvazvo because the vision ndeimwe chete saka zvinombo zadziswa neumwe zvinombo zadziswa kafiti zvichiitwa neumwe munhu handizvese.
Regai tinzwe kuna vaMasomero hanzi kana muchiti zvirongwa zvinofanira kuenderera mberi vanhu vari mubato reZANU PF imomo vanokwanisa kungoendesa Chimuti mberi zvisinei nekuti ndiani apiwa Chimuti ndavachiwenga here vamuhadhi here kana vaMasomero.
ZANU PF atinotaura ino resolution number 1 kuridapera muZANU PF conference ezere kuti vaMnangagwa vavapfuure mberi kuita 2030 saka handizvi kuti ZANU PF yamurova ndeiti iyo ZANU PF yemenyemenye yakapfuura mberi yeconference gore rapera kubulawayo yakati vaMnangagwa rizo number 1 vaMnangagwa ngaaende mberi kusvika 2030 saka imwe ZANU PF inotaurwa ndeipi inenge inotaurwa imwe ZANU PF inotaura opposition here
regai tinzwe kuna mukoma Michaels.
Unoona zvazvinoita vaMasomero inini handifaniri kusendera kuexpre the spirit pamasaisai because hatina 2-3 years ZANU PF taziva chinhu chinonzi Masomero hachigoni kumisa maonero ako but ZANU PF inooperata necontinuity umwe achibuda umwe achipinda ende ndimambo kubvunza something kana uri munhu weZANU PF chaiye Mugabe takamubvisirei
pindurai vaMasomero hanzi vaMugabe vakabvisirwei pachigaro
ndinotokati Mugabe akabvisirwei chii
zvokuti vaMugabe vakabvisirwa chii kana chii munhu wose anozviziva but inipi nyaya iri ndeyongoti vaMnangagwa vagona vavapfuurire
mberiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kubadziwa
pana naye mukana kuitira kuti sa ite dambudziko
rega ndidzoke respect in the constitution
ndidzoke
nawe ma emotions
rega ndikupei mvunzo mukoma Michaels mataura nyaya kuti imi chimuti chinogona kupiwa kune mumwe munhu ndiani wamungatarisira kuti anopiwa muzano PF kana vati vamunanga gwa vasaenderera mberi
isusu next candidate yedu isusu yatiri kunosimbisa tichienda kucongress zviri kudiwa nenyika yese ndiva chiwenga because the first two years zvakaitwa 2017 and the people must be rewarded on merit. Therefore, vision yanga inayo tete maZimbabwe tichiungana all different races coming together. That's the same vision yatoda kupfuura na ending and mantra yakuti kuti Zimbabwe yese titopenga nekuwada is his stand towards corruption. Because the corruption is no ya devastation.
Vamasomere takaona pakabviswa vamugabe muna 2017 vakanga vachitungamira kubviswa kwa vamugabe Mauto nevamwe mubato rezano PF vaiti vamugabe vatenderedzwa nevanhu vane huori. Takanzwa varwe iwo hondo yerusununguko vachinyunyuta kuti vamunangagwa vatenderedzwa nevanhu vane huori vari kungozadza matumbu avo.
Mukoma Jonga,
taurai
varwe yerusununguko vevabiko vakataura nyamuko Majonga varwe yerusununguko munhu wane here vanhu vatatu here vangokomberedza tine maovheti chacho panotoona asoseti nyakumi iodo hatidzidziri asoseti iriko inozikamwa sai musatokanganisa usiyana vachiwenza vachiwengwa vasavarevera nhema havamo mukati mazvo. Imimi ndi munongoda kurevera ndima ndimbe.
Maita mukoma masomero. Tizwe kuna mukoma Michaels. Mukoma Michaels pindurai tinzwe.
Imimi question andoda kuzvika masomero very simple. Kuti masomero the president has spoken on record more than 7 times. Achiti I want to rest. Ndi mwana achiti ndauda kuzorora. Kuti ndi basa raita rakurisa strategy. Zvekuti azvisvika pakuti ndirofanira kuzorora. And as an elder, wona wangu wakaita mentor. Wachifanda nechimuti. Saka tirikuti isusu kana president wataura. Unoteerera ani?
Avo vanga vari nhengo yezanu PF Malcolm Mike Rose vari parunare kuSouth Africa. Manzwawo zvakare kubva kuna vaDavid DJ Masomere vari parunare muHarare. Muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemitambo, komiti yeInternational Olympics Committee yatanga kubvunzurudza vanhu vanomwe vari kuzvidza chigaro chekutungamira IOC. Zita reanenge akunda richaziviswa musi wa20 kurume. Gurukota rinoona nezvemitambo muzvare Kest Coventry vari pakati pevari kukwidzana ava uye vakabudirira vanenge vari munhu wekutanga kubva kuAfrica uye mudzimai wekutanga kutungamira sangano reInternational Olympics Committee. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mhakadiko vashamarira nevateereri weStudio 7 ende ndinonzi Chisbane zvangu ndekuSouth Africa. Ndinoda kutaura panyaya yamunangagwa. Munangagwa chaacharambira ari pachigaro chiko. Paanotanda kupedzisa zvinhu zvakaita. Zvinhu zvakaita zvachanga nongedzire ndechipi chakatiitira. Makangoona wese vari kutaura zvokuti henze vanhu vatu vari kuti zviri kudiwa nevanhu kuti munangagwa asvike 2030. Hakuna vanhu vari kuda. Ndidzo mbavha dziri kuda idzodzo dzakamutenderedza idzodzo ndo dziri kuda. Akafamba achibvunza vanhu chaizvo chaizvo munyika kuti munangagwa ndasvike 2030 haumboona vanhu kana kuti 30% kana 20% yevanhu vanongosara ndasvike 2030 aripo. Saka isu vanhu veZimbabwe ngatisimuke, hatina basa kuti tubato ripi kana kuti ripi. As long uri mwana weZimbabwe, let us stand and fight this corruption. Yekuti munangagwa harapa kuda kuchinja constitution.
Masora sei, masora sei, vanhu kwamajonga, masora sei. Tine hurombo nemaodhi yedu asika kwanisi kuzvipa zvinhu zvetotaura. Maodhi yedu etiri kutumirai kwamajonga tokupira kuti afambe maodhi yedu tichitiudzirawo munangagwa kuti dai wasiyana nazvo zvekutonga nyika izvi wopa anozvigona, kwete kuramba akangonamira pachigaro munangagwa. Wamudhara wamunhu mukuru, sirawo vana vatonge. Kunamira pachigaro ndokunei. Dhasa nyika dzamwe dziri kubudirira yo yakakangoti vavada. Ndazvichinje vanhu vafare kunyika.
PaStudio 7 makadini vashamarari. Tinofara chaizvo nechirongwa chamunotipa chekutaura zvatinofunga. Ine hangu ndinoti DJ Masomera uyu ngatikwanire. Unoti vana veZimbabwe vari kuti munangarwa arambe ari pachigaro, vana ani vari kuti munangarwa arambe aripo? Inini zvangu ndirini mwana weZimbabwe. Tozoti atosiya basa chero mangwana chai chai. Amuke akarizaina because kuna tozoenda maelection ka. Ndikare 2028 toita kuvara munyika. Zvinhu zvakati mirira kuipa izvi. Nangarwa siya basa shamwa. Tomuka watosiya basa iro. Zvano PF hatichatoidi. Dai pambotongawo imwe pati. Tamboonawo zvimwe zvinotevera. Dzimwe nyika dziri kutongwa nemaopposition one. KuZimbabwe yatadzi. Nango kusiya basa shamwari watiuraya munyika. Ndinotenda chaizvo ndikanzwawo mashoko angu aya muchimaisawo pamhepo. Ndinotenda.
PaStudio 7, PaStudio 7. Ya, nhasi ndoda kuti kana mawo veterans vakanditererawo vachizvinzwawo zvandiri kutaura pano. Vamwewo vari muZanu PF. Ndozviya zvatogara tichitaura kuti Zanu PF yakaipa.
Aiwa, tinotenda vatereri. tasuka kumagumu ya chirungwa chedu cha nasi nduksi ya mina Gibbs Dube munaoze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.